Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 7 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana pasina chabhadharwa kuzvapswa 16 May, zvoreva kuti mushandirwa anenge akundikana pamadhimanzi edu. Saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguva yenotice period ye-14 days kuti tizogutsikana kuti mushandirwe pane zvaari kuitira vashandi vake.
Vashandi vekanzuro yechitungwiza voronga kurangwa mabasa vachiti kanzuro yavo haisi muchokwadi.
Izvi tinofanira kuti tibvumo kuti zvinhu hazvina kumira mushe, zvanga zvakaoma, but tikuzama nepatinogona kuti kwataiva tiri takabva, kwatinoti tiende hatisati tasvika. Uyezve tinokoshesa nyaya yenhaurirano kana kuti engagement, kuti zvinhu zvinogadzirisika nekufamba zvakanaka zvichiburikidza nekutaurirana.
Asi kanzuro yechitungwiza inoti ine chido chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vari pasi pesangano rechitungwiza Municipal Workers Union pamwe nevakuru vekanzuro iyi vasangana nhasi kumahofisi ebazi rezvevashandi nemabasa kuitira kuti vanyorerane pasi zvavakavirirana pamusangano wechimbi-chimbi wakaitwa nemapoka maviri aya nemusi wechipiri. Izvi zvakaitwa mushure mekunge vashandi vanyora tsamba kune vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro amai Evangelista Machona vachivazivisa kuti vari kuronga kurangwa mabasa kutanga musi wa17 chivabvu unove mwedzi uno kana kanzuro yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Vashandi vari kuda kuti zvichemo zvavo, izvo zvinosanganisira nyaya dzemihoro yavo, mashandiro avo, kushungurudzwa pamabasa, mari dzevari pamudyandigere nezvimwe zvakawanda zvikasike kugadziriswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revashandi vaEfrem Katsina avanoti vanotarisira kuti mushandirwi achashanda nesimba kugadzirisa nhunha dzavo mukati memasvondo maviri avakamupa.
Mushandirwi aona kuti vashandi vakangoramba mabasa zvechokwadi, saka mushandirwi akabva akutifonera akati titaure naye. Saka takaendako musi wechipiri tikanoita musangano nameya naacting town clerk pamwe chete nevamwe vemanagement vakanga varimo. Tobva taita musangano wechimbi-chimbi kuti pangaonekwe kuti pakagadziriswe sei pazvichemo zvevashandi.
Zvisungo zvipi zvamakabuda nazvo mumusangano iwoyo?
Pamusangano uyu mushandirwi akatirimbisa zvakati wandei zvaakatirimbisa. Zvimwe zvazvinosanganisira kuti anopedza kugadzirisa nyaya yemasalaries kuti apanchwe musystem nekuti masalaries vamatsva a2021 nekuti vashandi parezvino vachiri kutambira mari isingatenge gore rapfuura. Uye panhau imwe yatanga tichida kuti mushandi apiwe mari yake musi wa25 wemwedzi wegaga usati wapfuura. Employer akati apa ipapo imbondipaiwo nguva. Tikati aiwa, kana zvichigadzirika ngatipana nematime frame. Ndokubva employer ati ndipei mwedzi miiri kana mitatu. Uye zvakarewo nhau yevictimization, kune mamwe maforomana atakaona kuti ari kuvictimiza vashandi vachivashandisa senhapwa. Takazvisawo zvakare kwavari vakati vari kugadzisa nyaya iyo nokurumbidza.
Ko kana mushandirwi akasakwanisa kuzaisa zvose zvamuri kuda kuti zvigadziriswe, zvii zvinozoitika?
Kana pasina chabhadharwa kuzvapswa 16 May, zvoreva kuti mushandirwi anenge akundikana pamadhimanzi edu. Saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguwa ye notice period ye 14 days is kuti tizo kutsikana kuti mushandirwe pane zvari kuitira vashandi vake.
Tanzwa kuti maenda kubazi rezvevashandi nemabasa zvii zvamai manoitawo ikoko.
Pane zvatakaurirana zvose kuti mushandirwa achatiitira takati hazviperere patiri nekuti vekuministry of labor vanga vatoziviswa kuti kune urongwa hwekurongwa nevashandi vepichiyo chitungwiza municipality kuti vamboenda pastrike. Saka vakanga vatishedza for conciliation nevakuru vekambani kuti zvatakawirira zvoiswa muzvinyorwa nekuti employer wedu tinomuziva kuti anongobvuma asi nedzimwe nguva haazoiti. Saka tinoda kuti abvume nokuita nokunyora pasi kuministry of labor for conciliation.
Avanga vari mutungamiri wesangano revashandi vechitungwiza rechitungwiza municipal workers union vaEfrem Katsina vachitaura vari parunhare nestudio 7 vari kuchitungwiza. Asi meya vechitungwiza vaLove More Maiko vanoti kanzuro yavo ino chido chekuwandudza mashandiro pamwe nemararamiro evashandi vayo kunyange hazvo zvinhu zvanga zvakaiomera. VaMaiko vanokurudzirawo kuti pave nenhaurirano vashandi vasati vafunga kutora matanho ekurangwa mabasa.
Isu sekanzuro tiri kanzuro inocherechedza nekukoshesa kodzero nechimiro chemunhu anonzi mushandi. Ndosaka sekanzuro tichiita kwese kwatinogona tichizama nekwese kwatinogona kuona kuti chimiro chemushandi uyu kana kuti ofe yemushandi yacherechedzwa tichizama nepatinogona kuti tivandudze mararamiro nechimiro chemushandi. Zvisinei izvi tinofanira kuti tibvumo kuti zvinhu hazvina kumira mushe zvanga zvakaoma, but tikuzama nepatinogona kuti kwataiva tiri takabva kwatinoda kuti tiende hatisati tasvika. Uyezve tinokoshesa nyaya yenhaurirano kana kuti engagement kuti zvinhu zvinogadzirisika nekufamba zvakanaka zvichiburikidza nekutaurirana. Asi sekanzuro best kuti kana vane zvinyuto vashandi vedu zvionekwe nekucherechedzwa kuti zvagadziriswa tisaiti dambudziko.
Avanga vari meya vechitungwiza vaLove More Maiko vachitaura nestudio 7 vari parunhare vari kuchitungwiza. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika avasiri kuisa zvido zveveruzhinji pamberi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wokukurukura kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uyo wakaitwa nezuro padandemutande. Musangano wakarongwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWe Lead Trust. Musangano uyu wakawirirana kuti patorwe matanho ose anokodzera kuitira kuti vari munyaya dzezvematongerwo enyika vasazvipe masimba ekuvandudza bumbiro rakabva muvanhu. Musangano uyu wakabudawo nechisungo chekuti vanhu vabatane mukuramba kutambira Constitutional Amendment Bill No. 2. Mumwe wevakaronga musangano uyu vadzikamai Bere, avo vanova mukuru weZimbabwe Human Rights Association, vati vana veZimbabwe vakataura pachena kuti havasi kuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika.
Zvikuru zvakabuda mumusangano uyu ndezvekuti izvo vana veZimbabwe vakabvumirana kuti havasi kuzoda kuti bumbiro ravo remutemo ripfarurwe. Vakatiwo vanoda kuti vamunangagwa vasaise rupfavo rwavo pamutemo wakabva kuparamendi. Vakatiwo vanoda kuti vamalava vanovaivo Chief Justice vateere zviri mubumbiro remutemo, vasaite semapoliticians kumbambashira masimba.
Vabere vatiwo musangano wane zuro wakaparura mwaka mutsva wekurwisa kuchengetedzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Vakati vana veZimbabwe vachaenderera mberi nekurwisa kuti nzwi ravo rinzwike. Mumwe mugari wekumasvingo amai Endrance Takaedza, avo vakataura pamusangano uyu vakati vanoshamiswa zvikuru kuti bumbiro remutemo yenyika ratova kuvandudzwa, ivo vakamirira kuti vadzidziswe nezviri mubumbiro rakavhoterwa pareferendamu neveruzhinji muna 2013.
wadzachai zvokuti tinzwe kuti constitution yakuto amendiwa isusu tiri kuno kumushataka tomirira kuzodzidziswa nezve constitution hatisati tatoziva kuti mukati macho zvatakapedza kuita contribution tichipa zvipfungwa dzedu hapana wakazodzoka kwatiri kutiyeukawo sevanhu kuti aiwa zviya zvatakataura zvakazobuda zvakadai nokudaro tiri kuti kwete kuamendwa kweconstitution
mbane mukurumbira Thomas Mapfumo uye akataurawo pamusangano uyu akapa chitsvambe kunyanya kune vechidiki achiti vane basa rekurwisa utongi husiri hwejekerere kuitira kuti remangwana renyika rive rakajeka.
Constitution ndeyevanhu, vanhu ndovano. Constitution yakanaka, haisarudzwi nepati kana naanybody. Constitution ndovanhu, vanhu ndovanoita kuti constitution vati constitution ndeyedu iyi.
Sinhengo yeMDCT uye vari mumwe mudzimai wechidiki muNational Assembly akavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika muzvare Yvonne Musarurwa vanoti vakavhotera bhiriri nekuda kwezvikamu zvakanaka zvirimo zvinosimudzira madzimai nevechidiki pamwe nekupiwa kwemasimba kumatunhu.
Chakanyanyisa kuti ndivhotere angari maissues anga achienderana nenyaya yekuti mayoti anga akuwedzerwa kuti anga achikwanisa kuwanikwa ari mudare reparliament like project kunenge kune 10 more youth anenge achiitwa parliament which before kwakusina zvachiri chikocha tanga tichisingatarichewo tichingarangarero. Then issue yekuti madzimai achowedzerwa dzimwe 10 years kuti vanga vari muparliament and kuti madzimai council vachange vaina pasentiment yavanenge vachipiwa yekuti vange vachidzoka mudare reparliament. Then issue yedevolution it's another issue yakaita kuti nini ndikwanise kuvhotera zvachiadi.
Vachipindura mubvunzo wekuti sei vakavhotera bhiri rine zvimwe zvikamu izvo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuchema-chema zvichiti zvinouraya utongi hwejekerere, muzvare Musarurwa vati zvanga zvakaoma nekuti bhiri rakauya riine zvakanaka nezvakaipa. Muzvare Musarurwa vati kuvhotera mitemo mitsva kunofanirwa kuchinjwa kuitira kuti vanhu vavhote chikamu nechikamu zvinozovhoterwa nevakawanda zvobudirira, zvakaipa zvoraswa kwete zviri kuitwa pari zvino. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvakaitwa nezuro izvi ndozvinogara kutaurwa nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa kuti vanhu vese vanofanirwa kubatana mukurwisa umbimbi ndoga.
Vana veZimbabwe vakuita ino citizens convergence ndokuungana kutenderana kuti haiwa vatiti zviri kuda kuita dikiteta kugadzira simba avo ngazvipere.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinotarisirwa kuti vanhu vangawirirane vose pachiga chinenge chatorwa vakati pautongi hwejekerere zvinenge zvavhoterwa neveruzhinji ndo zvinobudirira.
Not everyone will be happy with anything. Chero mbacha if you make a decision, some will be unhappy, some will be happy. But the majority will have their way. You know, in a democracy, the minority will have their say, they will have their workshop.
Nhengo dzedare reSenate 60 neshanu dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nhengo 10 dzakapikisa kuvandudzwa kwaro. Bhiriri rinopa masimba kumutungamiriri wenyika kusarudza mutevedzeri wake pamadiro, kudoma vatongi vematare edzimhosva, kuwedzera uwandu hwemadzimai nevechidiki muparamende nemumakanzuru nezvimwe. Bhiriri rinowedzerwawo makore kuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore 90. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva vaLuke Malava vari kufanirwa kuenda pamudyandege remusi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore 90. Asi bhiri rikasainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi uyu usati wasvika zvinoita kuti vaMalava vasaenda pamudyandegere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanoda kuti Kutsira Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munu kwandisa ogunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kushikachishanu pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kadari mubatanidzwa wemasangano akazvimirira pamwe nemasangano anomirira vagari reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushushikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kuzadzisa bumbiro remitemo yenyika panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vanogara vachiudza vatori venhau kuti vakazvipira kuzadzisa urongwa uhu. Vachiparura urongwa hwebhajeti renyika gore rapera, vanxube vakapa chirongwa ichi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti 19.5 billion RTGS sezviri mubumbiro remitemo. Asi masangano akazvimirira aya anoti nzira yatorwa nehurumende panyaya iyi handiyo sezvo yave kutodoma mabhodhi nemakurukota anenge aine masimba akawanda kudarika makanzuru zvinopa kuti makanzuru acho ashaye basa. Masangano aya anoti kunyanga hazvo bumbiro remitemo richisungira hurumende kuti ipe makanzuru zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari yebhajeti renyika, mari iyi iri kupiwa makanzuru ishoma uye iri kuuya nezvirehwarehwa zvakawanda zvave kutoita kuti zviite sechikwereti. Vachitaura nezvebhodhi idzva ravakaumba gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati richashanda kuona kuti makanzuro aita basa nemazvo, vakati zviri mumutemo weEben Councils Act. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reCombined Harare Residents Association runova nhengo yeZimbabwe Devolution Campaign vaRuben Akili kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya yedevolution kana kuti nyaya yekuparadzirwa kwemasimba chinhu chakakosha uye zvechiitiko ichi kana kuti urongwa uyu hwanonoka. Asi urongwa uyu hwauya panguva apo mitemo iri kugadzirwa kana kuti mitemo iri kuda kutonzi ishandiswe kuti urongwa uyu huenderere mberi. Hauzi urongwa kana kuti mitemo iyi haisi kuenderana nedevolution kana kuti nenyaya yekuparadzirwa kwemasimba semanyorero azvakaitwa muconstitution muchapter 14 yedu yeconstitution.
Vagari muda kuti paitwe sei?
Tiri kuti isusu kana kuchiti tine devolution tofanira kuita devolution yemazvokwadi iyo inopa simba kuvanhu, iyo inopa simba kumaprovincial councils, iyo inopa simba kumalocal authority.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti section 276 yeconstitution inopa maguta kana makanzuro the right to govern.
Asika gurukota rezvematunhu vaMoyo vari kutivo vadoma bhodhiri uye makurukota aya vachiti makanzuro haasi kunyatsoita basa nemazvo, nekudaro vanenge vachivabatsira.
Urongwa hwedevolution huchipa masimba kumakurukota ehurumende, huchipa masimba kuhurumende yekumusoro, inenge isiri devolution. Saka tikuti isusu sevagari devolution hurumende dai yaita urongwa kuti devolution ive devolution ini maringe neconstitution, iri maringe nepachingungano kuti democracy na kuti utengo wejekerere.
Mungajekesa ipapo?
Tingati devolution yatinotarisira isusu kuparadzirwa kwemasimba kumakanzuru kuvanhu uyezve nekumaprovincial metropolitan council. Izvi zviri maringe neconstitution yedu chapter 14. Asi mukatarisa zviitiko kana kuti zvinhu zviri kuitika pari zvino pamutemo kana kuti Metropolitan Councils Bill rakabuda, rave kunounganidza masimba muvanhu vashoma. Izvi hazviri izvo zvinenge zvichitarisirwa uyezve zviri maringe neconstitution, hazvienderani nezvakanyorwa muconstitution. Naizvozvo tinenge tichitarisa kuti isusu masimba ava anoparadzirwa kubva kumusoro achipiwa kumaprovincial metropolitan councils uyezve achiva anopiwa malocal authority kana kuti makanzuru uyezve achipiwa vanhu.
Sei vanhu vachifanira kupiwa simba iroro?
Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vavakasarudza. Hatifani kunge zviri zviitwa nevemapato ezvematongerwo enyika. Vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vanhu vavakavhotera. Vanhu vanofanira kunge vaine izwi. Iyezve vanhu vanofanira kunge vaine izwi pamari iyo yatinokwanisa kunge yakanyorwa musection 301 yeconstitution. kuti izwire kuti mari ichashandei chinofanira kunge dziri zvive zvinoitwa nevanhu parizvo ngatasa kuti makanzuro ari kupiwa mari iyi achinzi ave anoita mabasa anoudzwa zvekuita kubva kumusoro asi isu tinenge tichitarisira kuti padevolution vanhu ndovave kudecida vanhu ndovave kutaura kuti mai iyi ngaishande chakadai uyezve mari iyi haifani kunge iri pachirungu rinoti conditional
munorevei
mari iyi haifani kunge ine zvinoitera kumashure kana kuti ine nhongwa mari iyi ngaiuye iri mari vanhu vocho vanotaura kuti mari iyi toishandisei zvakare tinenge tichitarisira isusu kuti mukugadzirwa kwomutemo ikoku vanhu vave nezwe mukugadzirwa kwomutemo ine chekuita nedevolution uyezve devolution haisingoreva mukutongwa kwematunhu chete
munotarisira kuti ibate zvimwe zvakaita sei
muzvicherwa ungave kana kuti munyaya dzezvenharaunda dzeenvironment munyaya dzezveutano munyaya dzezvekutorwa kwemitero chaiyo kana kuti ingave mitero yemigwagwa tinenge tichitarisira zvakare kuti mafunctions iyayoyo kana kuti zvive zvinoparadzirwa kumakanzuro angava paprovincial kana kuti palocal
vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association varuben akili vachitaura vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 mutongi wedare redzimhosva vawebista chinamhora vapa vaviri vechidiki legwani mavhunga namunyaradzi mafararikwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo vaviri ava vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza kufamba kwedzimotokari uye vanoti vakatoshwa vari mumaoko emapurisa ukuwo mutambi webhora akaita mukurumbira kuchikwata chenhabvu chedynamos stanley chirambadare nezuro akapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake chirambadare angave nesvondo ari muusungwa mushure mekusungwa achipomerwa mhosva yekubata zvisiri pamwero mukomana ane makore 13 pachikoro chake chinodzidzisa vechidiki nhabvu mumusha wemufakose mutongi wedare vawebista chinamhora vakati chirambadare aise gwaro rake rekufambisa kumaoko edare uye azvipiri kumapurisa musi wechishanu woga woga chirambadare ari kutariswa kudzoka mudare musi wa13 chivabvu vanhu 41 chete vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro uye munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 30 nezvisere nemazana 300 nevasere kana kuti 38,398 uye vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru chimwe chete nemazana 545 kana kuti 1575 bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava zviuru 441 nezvisere nezana 44 kana kuti 478,174 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakatanga kubata vanhu kuchina gore rapera chikazopararira munyika dzakawanda yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti kurwisana kuri muBurkina Faso kuri kuita kuti zviuru nezviuru zvitize munyika iyi zvichitevera kufa kwevanhu vakawanda sangano iri rinotiwo vanhu vakawanda havachina pekugara mushure mekutiza misha yavo mutungamiri weamerica vajoe biden vakatarisana nenguva yakaoma muurongwa hwavo hwekuva nevamiriri veamerica mudzimwe nyika vari vanhu vanowirirana nemadzisawira eamerica panguva imwe chete vari vanhu vanoratidza chimiro cheamerica muchokwadi mushure memazuva zana vari muhofisi vabiden vaisa mazita 11 evanhu vavari kuda kuti vatambirwe sevamiriri veamerica kune dzimwe nyika uye vane vamwe vano makumi masere vavanofanirwa kudoma kuitira kuti America imirirwe munyika dzose dzepasi rino. Mitambo. Mitambo yetsiva inodzokera munhandare mangwana, asi veruzhinji vachange vachionera padande mutande reSly Media vachishandisa nharembozha dzavo, sezvo vanhu vasiri kubvumizwa kuungana kuti vaone mitambo iyi nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Maumau vanoti kuchange kusingadaidzwe anonzwa mangwana mushure mekunge vatambi vatora nguva yakareba vakamirira makundano akadai. Vatambi vane mukurumbira vechirume nemadzimai kubva kumativi mana ese enyika, kusanganisira Mona Lisa Spanda, Zvikomborero Danzva, Peter Pambeni naPatience Master, vachange vari munhandare mumutambo wekutanga mushure menguva yakareba. VaMaumau avo vanove zvekare muridzi weMaumau Boxing Promotions vanoti munhandare muchange muchibaka moto unotyisa zvichitevera gadziriro yanga ichiitwa nevatambi.
Pamutambo wetsiva uyu weMaumau Boxing, takatarisa moto uchabaka zvikurusu. Ndingangoti pamabhausi ese, asi ndichaona moto mavivi chaiwo achibaka pakati paanele Bafana natakawira wokugwero. Tozouya kuvasikana pachabaka moto pakati paZvikomborero Danzva and Sihle wokuBulawayo. Ndingati zvakare kuchabaka moto bauti nebauti yese, nokuti vanhu vacho vanga vachigadzira mutambo uyu muchokwadi.
Tseva munyika yakapedzisira kuitwa muna zvita 2019 ndokumiswa pakamiswa mitambo nehurumende kuti tyerwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMaumau vanoti kunyange hazvo vateveri vetsiva vasiri kutenderwa munhandare nemhaka yechirwere cheCOVID-19, varonga kuti vatsigiri vaone mitambo iyi vari mudzimba dzavo vachiona paSly Media vachishandisa nharembozha dzavo kanawo makombiyuta.
Kunyange zvazvo vateveri vemutambo wetsiva vasiri kubvumirwa kuuya kumutambo watichaita musi wa8 May, tichavimbisa vateveri vese kuti tinenge tichistreama live patelevision yeSly Media.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare ndodhana moyo Anele Bafana, Cecilia Pitsen, Evans Usaihwepu, Philip Msariri, Tino Chikerema naBongani Makokoba. VaMaumau vanoti pachange paine mitambo inosvika 10 iyo ichange iine manharaunda matanhatu pamutambo wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makadi henyu vateereri, tinokokai kuti muchitumire mashoko enyu paWhatsApp muchishuvira vana amai vose zuva reMother's Day rakanaka. Tichashandisa mashoko enyu pachirongwa chemusi weSvondo 9 Chivabvu, apo pasi rose richange richicherechedza zuva iri. Kana muchida kutitumira mashoko enyu, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318.
Live talk na 8 PM, tiri kutarisa gakava riripo pamusoro pekuwandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vashandi vekanzuro yechitungwiza voronga kurangwa mabasa vachiti kanzuro yavo haisi muchokwadi, asi kanzuro yechitungwiza inoti ine chido chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vachabatana mukuchengetedza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti risavandudzwe pamadiro nevari mune zvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.